manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 25/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyadzi rikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana tichitarisa kuti musangano wedu werari nhasi uno 25 February saka kutinesa zvikuru nezvekuti makwanisa akatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Mutungamiri webato idza rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika gwaro rekupedzisira rekutarwa kwematunhu. Zvimwe zvikwata zvenhafu zvine mukurumbira munyika zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato idza rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vaita musangano nevatsigiri vavo kuHarare Showgrounds muHarare nhasi vakati Zimbabwe inoda bato riri pachokwadi uye panofanirwa kuve nemapato anokwanisa kuita kuti ive nyika yakanaka kwete vanhuwo zvavo vanotungamidza zvido zvavo mberi. VaChapman vati hurumende inofanirwa kushandira vanhu vachiti vakaenda kumatunhu akawanda emunyika vakaona kutambura kuri kuita veruzhinji. Vati hurumende yavo ndiyo chete ichaunza shanduko muZimbabwe. Zvichakadaro rimwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ranyimwa mvumo zvakare nemapurisa yekuti riite musangano waro wekupemberera kusvitsa gore raumbwa wanga wakarongwa kuitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemurehwa center nhasi. Hatina kukwanisa kubata Chief Superintendent Mashishi kana wamutauriri wemapurisa nyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa. Assistant Commissioner Mashishi ndinodzokorora. Chief Superintendent Mashishi ndo vanobata dunhu remurehwa. Asi Assistant Commissioner Nyati vakaudza zvavo Studio 7 kuti zviri kune mukuru wemapurisa mudunhu roga roga kuti opa here mvumo kana kunyima kuti kuitwe misangano yezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizhinji tabata nhengo yeCCC kwamurehwa vaRodrick Mapfeka.
Kana tichitarisa kuti musangano wedu werari nhasi uno 25 February saka kutinesa zvikuru nezvekuti mapurisa akatimisa kuti tisaite musangano iwoyo.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa kuti vakumisei kuita musangano iwoyo?
Mapurisa akatipa chikonzero chekuti anzi nzvimbo yabuda kuitisa musangano muground council rakatobhukwa kudhara neimwe political party.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa ari kuti imi mamusina kunge mapiwa mvumo zvakare yekushandisa ground iyo kana nhandare yamuda kuitira musangano nekanzuru yemurehwa kuti inzvimbo yekanzuru. Mamakapiwa here mvumo nekanzuru yekushandisa ground?
Izvimbo yekanzuro izvozvo, but kazhinji kazhinji kana tichinge tangobhuka pangobvumidzwa kanzuro yemunhu wese, saka zvina tichinge tangobhuka tasongotenderwa kanzuro haikwanisi kungotitimisa hayo yoo zvatagara tichingoita kumashure kwese.
Saka matanho apaya maakutora tichiona kuti marambidzwa kuita musangano wenyu?
Sezvo vataura kuti vakabhukwa tisaramba tichiapa vamwe madhesi nekuti tinozva kuti masarawo mapurisa kutirambidza kuti tiite musangano yedu. Saka isii tirambidza kuti tichibhuka chete tichiramba tichiedza kusvika iwo vatazoteverwa kuti votipa chikonzero chipi.
Iwo musangano uyu zvii zvamamuda kuti mukurukure pamusangano uyu uye ndiani anga achitarisirwa kuzouya achiadhiresi?
Tenge tine vakuru vedu vemusangano vatinakwanisa kutaura kuti ndiani pane zvinezva. Tine vakuru vedu vemusangano vangu vari kuuya tichikupemberera kutsvitsa gore kwepati yedu yafomwa saka tichipendera tita mhemberero takabatana semurewa yese dzeripo yavakuru vanga chizotipa mashoko.
Tinoona kuti kwa murewa kwenyu iko kondo kune mhirizhonga yakamboitika nengo dzebato renyu Citizens Coalition for Change dzichishungurudzwa. Mazuva ano zvakamira sei?
Wanhu wakuda zvechange havachisabatana kuti tichidzidzirwa kana kuita sei. Wanhu wakuda zvechange ehe kuchidziva nga tichidzidzire zvavo asi vanhu vangu vakutoda rariyo iyi takubhura nekutobvibvobvi zvamira pati vanhu vangu vakatarisisa rariyo iyi but sezvineiwo zvazvo zvokuti haakwamurewa nyangosifigeti havana vasikambira kutyidzirwa iko kwari kuzati kupererwa kupeza ndiye.
Vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu remurehwa vaRodrick Mapfeka vari parunhare kwamukarakate kwakare kwamurehwa neStudio 7. Vanhu vakawanda vanoda kuvhota vanonzi vave kubuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino zvichitevera kushambadzwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Gwaro rekupedzisira rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo kana kuti final delimitation report. Gwaro iri rakaumbwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Asi vamwewo vari kuda kunyoresa kuvhota ava vanoti havasi kufara nekushomeka kwenzvimbo dziri kunyoreserwa kuvhota kumaruwa nekumadhorobha. Mutore wedu Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji vanonzi vave kuita chipatapata kunonyoresa kuvhota munzvimbo dzakasiyana siyana munyika zvichitevera kushambadzwa mubepanhau rehurumende kana kuti Government Gazette kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yenzvimbo dzichavhoterwa musarudzo dzemutungamiri wenyika makanzuru pamwe neparamende uko kwakaitwa navamunangagwa svonde rino. Kushambadzwa kwegwaro rekupedzisira refinal delimitation report iri kunoreva kuti sarudzo dzaswedera uye miganhu iyi ndiyo ichashandiswa pasarudzo idzi kunyange hazvo paine vari kuzvipikisa mumataredzi mhosva nezuro muHarare. Imwe nzvimbo iri kunyoreswa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota yakaswera yakazara nevanhu asi vazhinji vachinyunyuta kuti kunyoresa kwacho kuri kunonoka. Mumwe wevechidiki muHarare vaPearson Mufutiza avo vanoti vari kuda kuvhota kekutanga sezvo asvitsa makore gumi nemasere ekuberekwa ayo anobvumirwa pamutemo kuti munhu anyorese semuvhoti vanoti vashandi vezek vari kutora nguva yakareba kunyoresa vanhu vanenge vari mumitsara yekunyoresa kuvhota zviri kupa kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba vasina kunyoresa.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu havasi kuwana mukana. Vamwe vatotaura kuti vauda kuenda kumba vachikumbule nanzara nekuti vanhu vacho vanoonekwa kufamba lainoonekwafamba vauya kuma6 nanhasi kuchiri kubatsirwa vanhu vane zuro nyaya izvi zvacho hasi kuita fasi.
Amai Kamurai Maisiri avo vanogara mumusha wemufakose muHarare vakurudzira kuti vezeki vavhure mahofisi mumisha inogara veruzhinji mumadhorobha kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota sezvo muHarare muine nzvimbo nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu idzo dziri kunzi dziri kuzara zvakanyanya kubva zvagazeti kwagwaro iri nemutungamiri wenyika. Madhorobha nemaguta mazhinji munyika yose anonzi ane nzvimbo mbiri kana nhatu chete dziri kunyoreswa vanhu sevavhoti.
Nanhasi ndichiri pano vaini vachena nhambori uona kuti vafamba here ndatofa nenzara tingori pamaxteni ndaitofunga kudai vanga vatipowo kana zvimapoka zvekuti vanobva voko vakati mufanira kudai muri kunzvimbo kwenyu vamunogara ikoko because vakabva taya maxteni taya kudhaa.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reZANU PF kana kuti political komiza vaMike Bima vanotiwo vanhu vari kumaruwa munyika yose vari kufamba nzendo refu kunonyoresa kuvhota uye vari kukurudzira vezeku kuti vavhure nzvimbo dzakawanda kumaruwa dzekuti vanhu ava vakwanise kunyoresa kuvhota. VaBima vari kukurudzirawo zvakare kuti bazi rinoona nezvemukati menyika rite urongwa hwokufamba richitoresa vanhu zvitupa vezeki vachitevera mumashure vachivanyoresa sevavhoti kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tichikurudzirawo kunyange vezeki kuti apo pane papfuura nevaya vanopa zvitupa vezeki voteverawo vachinopa vanhu chinguva chokuti vanyorese as voters.
Vakafano bata chigaro chemutauro webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa muzvare Fadzai Mahere vanoti
vanhu vari kushandisa mari dzakawanda dzemabhazi kuti vanonyoresa asi zeki inotaura iyo kuti aiwa michina yedu haisi kushanda kana kuti hakuna magetsi zvese izvozvo manomano eZANU PF kuti vanhu vasarejiste nokuti vari kutya kuti vanhu vari kunyoresa vanyowani ava vanhu veCCC havasi kuda kuti CCC ikunde vari kuona kuti vanhu havachafarire Zanu PF saka naisarudzo dzatakatarisana nadzo vari kutyika kuti vanhu vakanyoresa vakawanda TCC inokunda asi isu tirikuramba tichingoyambira vanhu kuti endai munonyoresa kunovhota musaoreswe mwoyo anesuwo tirikumobilisa vanhu tirikuunganidza vanhu kuti vanoregista kunditi tinovhota kuti 2023 uno tipinze vaNelson Chamisa munhu wese ari kutaura kumaruwa kumadhorobha zvese kuti ngaapinda hake mukomana saka nyoresai 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 kuti munovhota
asi mutauriri wezek vajaspa mangwana vati komisheni yavo ichagara pasi yoona matano aingatore
chemo ichocho tiri kuchigamuchira sekomisheni uye isu tichange tichizovazivisa nguva inotaurana maererano neurongwa huchenge huripo kunyoresa vanhu kuti shuwa vamwe vanogara kunzvimbo dziri kure uye tinoona vanhuakawanda vari panzvimbo dzedu komisheni ichange ichikuzivisa nenguva inotevera sezvo yakambotaura
mapato ose ezvematongerwo enyika ari kuda kukwikwidza musarudzo ari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvhota chirongwa chekunyoresa kuvhota chisati chavharwa pasi pemutemo wesarudzo weElectoral Act kunyoresa kuvhota kunovharwa mazuva maviri mushure mekunge mutungamiri wenyika atara zuva richaitwa sarudzo uye zuva resarudzo rinoziviswa pachine mwedzi inokwana mitatu kuti sarudzo idzi dziitwe vamunangagwa vakati vachazivisa zuva richaitwa sarudzo idzi munguva pfupi iri kutevera uye vakatotaura kuti sarudzo idzi dzinogona kuitwa muna nyamavhuvhu wegore rino bato rezanu PF rinoti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni mashanu musarudzo idzi uko bato reTCC richiti riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni matanhatu bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rinotiwo riri kutarisira kuvhoterwa nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 66% pavanhu vachavhota musarudzo dzegore rino ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Doto mpengo Tropical Freddy iro rakarova Mozambique nezuro uye raitarisirwa kupinda munyika nhasi mambakwedza rinonzi harisati rasvika asi veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vangogara vakangwarira sezvo mvura iyi iri kunzi inenge ine mhepo yakasimba mukuru weboka rinoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi munyika reCivil Protection Unit vaNathan Komo vaudza Studio 7 kuti vachiri kutarisira kuti dutu mupengo iri ringangopinda munyika vachiti vakagadzirira zvakakwana kununura vanenge vawirwa nenjodzi mvura iyi inonzi ine simba uye yaitarisirwa kurova zvakasimba matunhu eManicaland Masvingo Matevelerland South uye mamwe matunhu eMashonaland East neMashonaland Central
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira. Zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuNigeria inove nyika ine vanhu vakawandisa muAfrica yose zvapinda musarudzo nhasi zvichitsvaga mutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzedare reparamende. Mutungamiri wenyika vaMuhammadu Buhari avo vakapedza matemo avo mapi maviri semutungamiri wenyika havasi kukwikwidza zvakare sezvo vakakwanisa zvikamu zvavo zvemakore masere zvinobvumiswa pamutemo pane vari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika panonzi pane vatatu vari kurwira chinzvimbo ichi mutungamiri wehurumende yeJapan vaFumio Kishida Nevamwe vatungamiri vari mugungano renyika nomwe reG7 vatora chisungo chekuwedzera zvimwe zvirango kuRussia pamusoro pehondo yayo neUkraine. Chisungo ichi chaitwa pamusangano weG7 wepadande mutande wekucherechedza kusvitsa gore kubva zvapinda Russia muUkraine ichitanga hondo. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirungwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Murimi Ngwenya vesangano reCircle of Champions rinobatsira chirikadzi munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro here kuti sangano renyu rinobatsira sei chirikadzi?
Boka iri iboka risingasarudze. Riri non-denominational, harisarudze zera, harisarudze rudzi, harisarudze kuti munhu akafirwa rini uye akafirwa nei, ari kupi. Nongotarisa kuti kana achingori chizvarwa chemuZimbabwe, kwaari ikoko, isusu sevanhu vekumusha tinonzwisisana machemero atinoita. Saka tine boka irori rine vazhinji vakawanda vari muZimbabwe, vanodarika 1,000 vativa nhengo dzeboka irori. Tine vazhinji vasati vakunyatsoziva asi vari kungoti anenge anzwa ouya. Saka zuva rega rega namba yedu iri kukudzwa nekuwanzwa nekuda kwekuti tine vazhinji vakuzivawo nezveboka irori vachiuya kuti vazobatsirika.
Zvii zvamuri kutarisira kunge muchibatsira chirikadzi nazvo?
Batsirika kwatiri kureva ndekwekuti tinotarisa nderechi rinotaura rakadzizembera panhau dzechikristu dzekunamata. Saka tinoti kana munhu akauya tine tichida kuti asimbiswe pakutenda, asimbiswe pane zvekubata, agosimbiswawo kune kuwana chauviri neraramo. Vazhinji vanosiyiwa vasina kana chekubata kana pekutangira. Wozoona kuti munhu akutongororwa achisiya zvivana vaya dzaanherera chaidzo. Kuroorwa kwachona hasi kuroorwa zvine tarisiro yakanaka, zvine tsarukano. Akungoenda kuti ararame achifunga kuda pamwe akaenda ikoko anogona kuwana munhu anomupa chauviri. Saka isusu kuno kuCircle of Champions tinoda kuti vanhu kana vakange vauya tovabatsira kuita maprojects.
Gati muri kusangana nezvimhinga mpinyi zvipi pari zvino pamabasa amuri kubata?
Nekuda kwekuti hatinawo mari seboka, hatisi kukwanisa kutobatsira vakawanda. Vazhinji vanouya, vanhu vanouya every day. Ndine vanhu vanenge vachiva nematambudziko awo mazhinji acho ndekutoti havana zvekudya. Vamwe havana kana mari yekutangisa kuti aite bhizimusi rinomuisa kuti agone kurarama. Kana kutenga nekutengesa hakwanisi. Saka takamboedza kuti vanhu vapinde muzvikwata zvikwata sekugara kwavanoita munharaunda dzavo. Tochienda tichiona kuti munharaunda iyoyi vamunogara munzvimbo ino ichii chinodiwa muno mutobatsira vanhu vazvichienderana nenzvimbo yavanogara. Asi hazvisi kunyatsogoneka nekuda kwekuti dzimwe nguva mafambiro achona anenge achinetsa, zvikwanisiro zvekufamba. Dzimwe nguva papastorina kana mota yacho yekufambisa, chero mota ikavapo dzimwe nguva hapana mafuta ekuti uende kunoshanyira vanhu vese ivavo vese. Saka vamwe vanozongonyura, vamwe vozongobatsirana. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuti kwavanogara ikoko titsvake zvinogona kuti vagone kuenderera mberi. Tiri kutarisira zvekuti kana vakaita zvikwata zvegumi gumi gumi zvinotibatsira kuti vagone kubatanidza pfungwa kana kubatanidza mari shoma yavainge vainayo iyoyo. Pasawane sirikadzi inorara isina kudya. Iri ndo rimwe dambudziko rinotsemura mwoyo wangu, nokuti ndinonzwa vazhinji achiudza kuti ndakandoda kuti ndingochiuraya hangu vana neni ndingofa nekushaya chekudya chaicho. Maschool fees anenge achinetsa, zvikoro zviri kudhura kunoku. Saka kuti uti munhu unomubatsira sei zvakakwana. Wandagona kubatsira kana temu ino vashoma ivavo kana wandatsvakirawo rubatsiro vanovobatsirika nasitemu inouyazve. Kana munhu achingoripo asati apuwa mukana wokuti akure, still hapana chaari kugona kuita. Saka tiri kuedza kuti dei tagona kuwana mari yekuvaisa muzvikwata. Vapinda vanofarira mabasa akasiyana, vanoda kudzidza zvemining, dzimwe totiudawo kana matrainers kuti vauye vabatsire madzimai aya.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuwana ipapi?
Inini ndinowanika panhamba dzinoti 0789922179 kana pane vanoda kundibata. Nokuti tinoita maprograms futi pa show inonzi Woman to Woman yandiri mushoko wenyaya iyoyo, ndiri talk show host wenyaya iyoyo. Saka ndinonge ndichencourage madzimai kuti ngavauye nenyaya dzavo. Anenge ataura nyaya yake toisawo apa kana pane vanoda kubatsira iye wavanenge vaona pa Woman to Woman inobuda pamandara platform, woiona votorawo nyaya iyo vobatsira munhu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, che our lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union, vatawanda Mutemi, zvichitevera kuwirirana kwakaita vashandi nevashandirwi nezuro panyaya dzemihoro yevashandi.
Kwari kwezi kwati kana vadzimai vashandirwi kumabhengi mazuva apfuurayo pasina kunyatsoirirana, asi ndingakuzivisa kuti tasvika pakuita chibvumirano chekuti mihoro yemumabhengi ikwidzwe zvichitevera kusaina chibvumirano chataita. Chibvumirano chatasainirana nacho ichi chinobata nguva inotanga muna January kusvika muna March. Saka pari zvino tingati tafanika kufamba kachinhambwe kukurukura kwatiri kuita nevashandiri vemabhengi.
Vateereri vangada kuziva kuti zvii zvamungati mawirirana kusvika pari nhasi.
Nyaya hombe yatiri kurwisana nevashandiri vekumabhengi ndeyekuti vashandi vatange kubhadharwa mari inotenga in US dollars. Saka tiiki chibvumirano chataita tiri kutochiona zvedu setransitional agreement, because vashandirwi vabvuma kuti pamari yavari kutibhadhara yemazim dollars 40% yacho tabvumirana kuti ichange ichibhadharwa mumaus dollars, asi isusu tanga ichitoda mari iri pamusoro chaizvo. So pakuzobvuma kuti tisamirane chibvumirano ichi, tabvumirana pakuti chichangoiswa kubva mumajanuary kusvika muna March. Saka zvinoreva kuti muaapril tichienda kumberi tagara pasi futi todzokera patasa kuti tionesani kuti mari dzatichidziva vemaus dollars dzabuda here.
Tinoona kuti vashandi vakawanda munyika vari kuchema vachiti vari kutambira mihoro iri pasi peinotarisirwa kuti vange vachirarama. Ivo vashandi vekumabhanga mihoro yavo yakamirawo sei?
Tichiongorora zvedu mamiriro akaita zvinhu yezvino, hatisi kufara nemihoro iri mumabhanga. Ndosaka tiri kuramba tichikakavadzana nevashandirwi ava, nekuti chiri kuitika ndechiri kuti mari zhinji yatiri kuhora iri kuuya iri matin dollars. Ayo hamuri kungoziva nese kuti ari kuruza uremu hwayo nenyaya yeinflation. Saka zvinoita kuti tatangira mari yedu inobva yandisa pari nekukurumidza. Ndosaka tichiti mari yedu tikatambira iri maus dollars tinenge tichiziva kuti tatambira mari inotenga. Saka ndo kutisina kukuru kwatinako isu sevashandi mabhengi, nekuti mari yatiri kutambira pezvino iri kudyiwa neinflation. And even 40% yatiri kutaura nezvayo iyoyo yatabvumirana iri pasi pezviri kuitika munyika. Kana muchitevera nhau dzinobuda nyika, tinoona kuti zviri kunzivo nevezemstats 76% of matransactions ari kuitika munyika ari kuitika kushandiswa maus dollar. Ende tikatarisawo zviri kutaurwa neresident yezimbabwe, vanoti ivo 66% yematransactions ari kuitika mubanking sector ari kuitika achishandiswa maus dollar. Saka isu tiri kuti tinoda kuti mihoro yedu itevedze zviri kuitwa zviri kuitika munyika.
Saka pari zvino mushandi wepasi pasi ari kuwana mari yacho yamuri kuti ishoma?
Tichitarisa chibvumirano chatabvumirana, mushandi ari pasi akutambira mari iyo inoita 418,000 Zimbabwe dollars. And tiri kuti pa 418,000 iyoyo 40% yacho tiri kuda kuti inge ichibhadharwa nemaus dollars. Kana kuri kuti ane mabhengi achema chema kuti haazvechokwadi isusu maus dollars hatina, denoti hivyo nga wakishandisa exchange rate inenge uchiru ya pipamu suru ngo chibado wa mari ini. Saka mkataza wati 418,000 na isi nari ya kawanda. Especially tafu tarifatiki kuti teksi ya nisi mbago ili pamu koro cha hivyo. Tumeza kuti mari ina kutoro wa nini shandi achina kumba mingi aso mataifu.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vari muHarare neStudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira munyika zvamisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy, iyo inonzi yanga isati yasvika muZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Izvi zvauya panguva iyo vanoona nezvemamiriro ekunze veMeteorological Services vayambira kuti dutu mupengo iri ringangorova Harare pamwe neManicaland, Masvingo, Mashonaland East ne Central, pamwe nedzimwe nzvimbo kuMachabeleland South. Asi mumwe mugari wemuHarare vaLavmo Muyambi vanoti Tropical Storm Freddy haisati yasvika muguta reHarare iri.
Hapana chaita takamboona. Takatotarisira kuti tochira kuti kozvavharwa, but hapana kana chaita takamboona cyclone yacho munoMuHarare. Sikasi yangu dzimwe nzvimbo, but munoMuHarare hapana chaita takaona.
Mumwe mugari wemuHarare vachibva kuWarren Park vaVincent Pushu vanoti Tropical Storm Freddy vari kungoita yekunzwa ichingotaurwa nezvayo.
Tatakaudzwa nebazi rezvemamiriro ekunze kuti muzi wechishanu vana vakarega kuenda kuchikoro chichasvika muzi wechishanu. Nhasi tava muzi wemugovera, hatisati taiona kuti inosvika here kana kuti ichadii. Saka takangotarisa tichazi kuti vebazi rezvemamiriro ekunze vari kuziva zvavari kuita here kana kuti havasi kuziva zvavari.
Asi munyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera vanoti vapa vatambi vavo nguva yekuzorora vatarisira mamiriro ekunze. Maneja wevatambi veCapes United vaShakespeare Rinogwenya vanoti vamisa mutambo wekwadzana masimba neBlack Rhinos nemhaka yeyambiro yavakawana kubva kune vanoona nezvemamiriro ekunze. Mutsigiri weCapes United vaNyaradzi Dlalambi vanoti zvakanaka kuchengetedza upenyu hwevatambi pane kuyeuka dumba wanaiwa.
Ni cyclone Freddy yadi kudai so yadi kutaurwa. Inine ndofunga kuti story right zvavaita because ma players even chiro tichasa nyika yacho kuchengetedza vanhu and kuchengetedza utano and health wise. So inini for this pandemic and this cyclone Freddy kumiswa kwaitwa bhora nema clubs vaita zvinzi right.
Vakawanda vakamirira kutanga kwemitambo yenhabvu yemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato idzva reDemocratic Union of Zimbabwe vaRobert Chapman vanoita musangano nevatsigiri vavo muHarare panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change ranyimwa mvumo yekuita musangano waro kwamurehwa. Vanhu vakawanda vanobuda neuwandu hwavo vachienda kunonyoresa kuvhota mumasarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Zvimwe zvikwata zvenhabvu zvine mukurumbira zvinomisa mitambo zvichityira dutu mupengo Tropical Storm Freddy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 25 Nhlolanja 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngendlela elazi ngayo politics eZimbabwe, citizens are fed up. Lokho sithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umkhokheli webandla lezombusazwe elisungulwe nyakenye ele Democratic Union of Zimbabwe DUZ umnumzana Robert Chapman uthi ibandla lakhe yilo lodwa elingahlenga ele Zimbabwe ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Idale le Central Committee ngahlala phansi lithiwa nguye ubaba Mnangagwa kwavunyelwana ukubana asifuni ukubona umsindo oyenzakalayo.
Kube lo dlame esabelweni seSanyathi eMashonaland West lapho okuchaywe abakhokheli bebandla leZANU-PF balesi sigaba ngabacatshangelwa ukuba bengabe bandla linye. Kuhlelo lwethu olemaphandleni namhlanje sikhangela abavikela ukuntshontshwa kwenkomo. Umkhokheli webandla lezombusazwe elisungulwe nyakenye ele Democratic Union of Zimbabwe DUZ umnumzana Robert Chapman uthi ibandla lakhe yilo lodwa elingahlenga ele Zimbabwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele enkundleni yeShowgrounds eHarare namhla, umnumzana Chapman uthe ilizwe lidinga ibandla elithembekileyo njalo elisebenzela uZulu ukuze lithuthuke. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lawa ngamalunga ebandla lika Chapman ehlabela emhlanganweni ongenwe ngamakhulu amahlanu abantu 500 eHarare namuhla. Ekhuluma kulumbuthano uChapman uthe usehambe endaweni zonke zeZimbabwe lapho abane khona abantu bebhekane lobunzima obumangalisayo, bona athi bungaqedwa kuphela ngukhulumende webandla lakhe alubana lithe lavotelwa langena embusweni ukhetho oluzayo.
Kumele kuqiniswe ingatsha zethu zelizwe, akula muntu omkhulu ukwedlula ingatsha zethu.
UChapman uthe engangena embusweni uzakhwezela izisebenzi iholo njalo zithole imali ethize, i-minimum wage ngesilungu, ukuze ziphile ngcono lemideni yazo. Uthembise njalo ukuvuselela umnotho lokuthatha amanyathelo azaqinisa idola leZimbabwe libe lohlonzi njalo ilizwe lenelise ukuthengisa impahla phandle kwelizwe.
Umsebenzi wami yikuba lendlela zokuba izinto zisebenze kuleli. Ngitshelani okuvodwa okusebenzayo kwele Zimbabwe akula.
Omunye wabasekeli baleli bandla obesemhlanganweni lo, unkosikazi Esnat Buyalani, uthi uChapman uzimisele ukuvuselela umnotho welizwe engangena embusweni kukhetho oluzenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo.
Umongameli wethu hayi, sina siyamthanda. Engimthandela khona is multiracial. Yeah. Lapana sesimbe singani siyathupheka ukuthi kungaba lowesindebeleni ngumsindo, kungaba ngowesishoneni ngumsindo. So lowo likhaladi ngibona ngani hayi uright kit. Uright kakhulu and futhi ibrand ethengisekayo.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana yeBhedube uthi kunenge okumele kwenziwe nguChapman ukuze uZulu amethembe phambilini kokhetho.
Ngendlela elazi ngayo ipolitics eZimbabwe, citizens are fed up. Lokho sithenjiswa lokhu nalokhu, but in Chapman we believe.
Umnumzana Chapman ukhulume njalo ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osolubhahlile eZimbabwe esithi lubangelwa yikusilela kwemisebenzi. Ngokunjalo uthi uhulumende wakhe uzaqeda loludubo ngokusungula imisebenzi ukuze abasakhulayo okuyiwa abasebenzisa kakhulu okudakayo bathole okokwenza. Ukukhetho oluzayo umnumzana Chapman uzancindisa edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe njalo ukhangelele ukungqikilana labakhokheli bamabandla atshiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa oweZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa owebandla elikhulu eliphikisayo LSCCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lanxa umongameli Mnangagwa esithi akasoze amela udlame phakathi kwamalunga amabandla awezombusazwe kanye laphakathi kwebandla leZANU-PF ikakhulu ngesikhathi ilizwe libhekane lokhetho ngolwesine kube lodlame esabeleni seSanyathi eMashonaland West lapho kuchaywe abakhokheli bebandla leZANU-PF balesi sigaba ngabacatshangelwa ukuba bengabe bandla linye. Kuthiwa bebethunywe ngummeli wedale lePhalamende wakhonale njalo engumsekeli kamphathintambo ogatsha lwezokwemba umnumzana Polite Kambamura. Amapholisa awesanyathi athi kubotshwe abathathu mayelana lalolu daba njalo badinga umnumzana Kambamure laye omangalelweyo. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF ngalolu daba.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa usephuma endaweni ezithiyetshiyeneyo kuhlanganisela lo msekeli wakhe ubaba uChiwenga lo baba uMohadi kuze kufike la ku-national chairman umama uMthinguri Kashiri bonke bekhuluma ulimi olulodwa ulimi lokuthi kona akulabudlwangudlwangu okumele kuvunyelwe kumbe kukhwabithwe kumbe bubuwe. Kubalulekile ukubana amalunga eZANU-PF alandele iziqondiso zona lezo ezikhulunywa ngabakhokheli bethu phela ngoba yikho lapho okusungula khona indaba yonke. Idale le-Central Committee lahlala phansi lithewa nguye ubaba Mnangagwa kwavunyelwana ubana asifuni ukubona umsindo owenzakalayo sifuna ukubana ukhetho loluhambe ngendlela ebalulekileyo njalo kube yinto yokuthi kona wonke umuntu uza kuvuma ukubana kube free and fair. Yikho ngisithi mina lokhu nxa kusithi kuyenzakala yena lo muntu okwenza kumele abe kwazi ona kakwenzi ngemvumo yeZANU-PF njalo kakwenzi ngesibusiso esivela kumongameli wethu nabasekeli bakhe njengoba ngithilo bakukhuluma njalo nje kathe sebeselupane ngolwesibili umongameli wethu sithakazelela i-Youth Day e-21st February ukukhulume ngakho futhi akufunakali ubana kube lo mdlongudlongo akufunakali ubana kube le misindo.
Umnumzana Joe Chuma lilunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF esixoxe laye ekobulawayo. I-Studio 7 izame ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi kanye lo mnumzana Kambamura kodwa sehluleka. Kusenjalo eleNigeria liqale ukhetho lukamongameli lamalunga edale lePhalamende namhla ngokuthula lanxa kwaba lodlame ezigabeni ezithiyeneyo zalelo lizwe ngesikhathi kukhankaselwa lolu khetho. Abezindaba beReuters babika ukubana bekulokuxokozela okuthize ngoba abantu bephume ngobunengi babo ukuyavota ngelanga lakuqala. Izulu lesiphepho i-Tropical Storm Freddy libikwa lilokhu lingakachayi eZimbabwe. Ugatsha lwezomkhathi lubika leli zulu selikhangelelwe ukuna eMashonaland East, Manicaland, Mashingo, eningizimu yesabelo seMidlands kanye lezabelweni zeMathebeleland kusasa. Ugatsha lwe-Department of Civil Protection luthi selulungiselele ukusiza abantu abangehlelwa ingozi kodwa baxwayisa uzulu ukuba ahlale ezindlini.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafumbula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla, izakhamizi zeMatobo sezibumbe inhlanganiso ejonge ukulwisana lobusela bezifuyo kulindawo kulandela ukuqonga kwezehlakalo zokuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo. Ukubunjwa kwenhlanganiso yehawu lezifuyo kuza ngesikhathi sokubunjwa inhlanganiso ezifanayo eGwanda South lapho okubhahe khona ukuntshontshwa kwenkomo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakamizi zematobo zithi sekule minyaka eminingi zithwaliswa amagabha avuza ngamasele enkomo, kungakho zithethe inyathelo lokubumba lenhlanganiso ukuze zivikele izifuyo zazo emaseleni. Irhawu lezifuyo lizalonda inkomo ezicatshileyo lisebenzelana lamapolisa ukuze izakhamizi zingalahlekelwa inotho yazo. Isikhulumeli senhlanganiso yerhawu lezifuyo, umnumzana Cuthbert Mkhwebu, odabuka kobhewula phansi kwenduna uMalaba, uchasise ngenjongo yokubunjwa kwayo.
Sahlala phansi siyizakhamizi sakubona kufanele ukuthi masifome inhlangano isebenzisane lamaphoyisa kahulumende ukwenzela sikwazi ukuqeda inkohlakalo ezigabeni. Siyizakhamizi emakhaya siyahlanganisa imali yokuthi sibe nepetroli. Abalezimoto bayasisiza ngezimoto zabo ukuthi sikwazi ukuthi maso kufanele sisebenze siphike amapolisa ngincedisane nawo sikwazi ukubamba abantu bayendaweni yawo.
Umkhwebu utokudanisayo nje yokuthi lalapho bethe babamba lawa masela xhaka bafike bakhululwe ngabomthetho.
Siyababamba abantu lama evidence, abantu bayaphuma discharge kodwa singakwazi ukuthi umthetho uyabe ulandele njani.
Lokho kudala ukuthi izakhamizi zigcine zifaka umthetho ezandleni zazo lapho zithe zabamba lawa masela, okugcina kudala ukubotshwa kwezakhamizi. Kuthi umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi eMarinoha kuwa-10 eMatobo South.
Kwesinye isikhathi siyabapanisha ngokubafaka induku kugcine sokubotshwa thina ngoba siyabathatha sibahambise emapholiseni. Uzahamba uyahamba lamhlanje kusasa umtholise phansi avele saklolode ukuthi hayi khona kade lizama ukukwenza akusebenzi. Khuluma nisenzi nje silazo izakhamizi ezisejele ezithe ukupanisha amasela esigabeni seSt Anne.
Umnumzana Creighton Pire esinye njalo isakhamuzi eMatobo sithi lanxa izakhamizi zama ukulwisana lamasela kukhona okunukasantungwane emapholiseni.
Inhlanganiso yehawu iyasebenza sizamile ukuwahafula amasela azama siwabophe kodwa hayi kusaqhubeka khona kungani kahle kahle nje amasela asebenza kahle kahle labantu bomthetho ebutshenteni lwenkolo.
Umnumzana Victor Vodloza Spanda isikhulumeli senhlanganiso yeGwanda Anti-Stock Theft Association uthi abasoze babuqutha ubuthongo ngaphandle kokuba la masela esifuyo evalelwe entolongweni.
Isilinganiso siyehlile uma sesiqathanisa nokweminyaka edlulileyo kodwa basesekhona abanye esabathungatha, bakhona abanye esabathungatha abaqhubekayo besenza lobu bugwelegwele.
Ngomnyaka ka-2021 amapholisa ayehlome ngemibhobho ahlasele endaweni eshanywa kuGwanda South lapho athola khona inkomo ezedlula ikhulu ezazitshontshiwe abopha abantu. Kodwa kuze kube lalamhlanje ngakho lo yedwa wagwetshwayo. Imizamo yokuxoxisana lamapholisa ngalolu daba iyedlule kodwa phambilini unkosikazi Loveness Mangena oyisikhulumeli samapholisa emhlubulweni kwezansi yamandebeleni utshela umsakazo we-Studio 7 ukuthi umlando wamapholisa yokubopha abasolwa ebahambise emthethwandaba selokufika kwenzakale phambili khonale akulani labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobhewula kwamalaba ngingu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondanelo labesifazane.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. kumsakazo we-Voice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sesisiya kuhlelo lukasithandekile Mhlanga olubhekane labesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana siqoxa lonkosazana Corence Mkhosi Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yezim imbokodo ekwele South Africa. Usichazisela ngohlelo lwalinhlanganiso olokwabela amantombazana ezikolo eZimbabwe impahla zokusebenzisa nxa besemfuleni ama sanitary pads.
Salibonani balalele, igama nginguCorence Mkhosi Ncube, umkhangisi we the Zim Imbokodo marketing director phecelezi. Sohlelo lumi kanje ngokuzayo sikumele ukuthi sihambise amaphedzi kwelekezi lelupane. Ekezi silokhu nje siphezukwalo uhlelo lokuya khona ngoApril neEaster lonyaka. Elupane okwamanje sikhangelane lohlupho lokuthi kumele siqale siyecela e-Provincial Department of Education koBulawayo okuyikuthi kumele sikwenze kuleli viki elizayo, ngoba abakwazi bona ukusivumela ngaphandle kwaleyo mvumo, abakwazi ukuyacela ngokwabo, kumele siyezicelela thina. Lezi zikolo sizikhetha ngendlela yokuba namalunga onhlangano avela kulezo ndawo. Zonke nje izikolo siyakizo kusuka kunelunga elisuka kuleyo ndawo elifunde kuleso sikolo. Engingathi mina njenge-NPO sigqugquzela kakhulu ukuthi give back to the community. So umuntu suke bisela ku community yangakibo la suke khona.
Abantu bandise ukusukumela phezulu yini ukuthi bepartise kulengxaki elibhekana lazo ekwabeni lezimpahla.
Yebo, silokuhlangabezana nazo ingxaki nxa sisiyanikeza lezi impahla ebantwaneni kwelakithi eZimbabwe. Isikhathi esinengi uhlupho esihlangana lalo imvumo yokuya esikolo. Noma mhlawumbe izikolo zonke zingaphansi kweprovincial province. Ngikhumbula umnyaka ka-2019 esihlangabezane lohlupho kakhulu ukuthi sigcine sihluthuka nathi. La esazuliswa khona kumele siye eMidlands province. Sathwala nzima sibili. Isikolo sithi siye eDepartment of Education. IDepartment of Education ithasa uhlelo lwabo lohlelo le-social welfare. I-social welfare ithasa uhlelo lwabo lohlelo le-Department of Health. Ngoba lento idibane namaphedzi. I-health yabantwana. E-Department of Health baphinde basibisele ke-Department of Education. Saze sagcina sithunyelwe ku district from province to district. Efilabhosi ke azanga basisa back and forth. Enkingi yabakhona ikuthi kwaba ikuthi sizabuyela kini. Beku 2020 December. Until namhlanje singababuza ukuthi sisami kuphi, basiphendula leyo mpendulo ukuthi sathi sizabuyela kini. Kwazi kwafika endabeni yokuthi lelo lunga la kuleso sikolo elalikhethe lesi sikolo lagcina ke selikhalala kusesikolo, wakhetha ukuthi siyenikeza imlondolozi female prison kwelegami. Okunye sengunanzelele, basuka belesifiso sokuthi singaqhubela abantwana ezandleni, sishiyele bona kobwe yibo abasala bebanikeza. Kanti thina owethu umthetho uthi siqhubele abantwana ezandleni, kube lobufakazi ukuthi abantwana batholile, sikwazi ukuhambisa lobo bufakazi la esicele khona ukuze sisizakale nakusasa. Kweze transport kakhulu futhi ukusuka la sisiyale, bambalwa abantu abalokusiza nge-transport. Amafisa ukusisiza bafake izandla bangasiza ngawo ama-sanitary pads. Ngoba siye sifise ukuthi umntwana ngomntwana athole 12 packets ezizamqeda umnyaka wonke. Nxa sihlanganisa labo bantwana, phose yi-400 abantwana. Okunye futhi usizwe siyabe siludinga kakhulu, yi-transport. Ofuna ukusiza, angaxhumana nami kunamba ye-South Africa u-073-654-02-17. Ku number ye South Africa u-073-654-02-17. 0217.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Corinne Mkhosi Ncube, umqoqi wenhlelo wenhlanganiso yezim imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane. Kathesi sokulandela uChris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingalichona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Gandhi.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ngodaba lwama-permits, njengoba sisazi ukuthi ayaphela umsebenzi kunyanga izilutshwana ezilandelayo. Bakhona yini esilibazwile abathi bona sebebuyela ekhaya kumbe asebabuyelayo ekhaya, njalo libona bebaningi na abazabuyela ekhaya?
Umumo wamaphemithi ulokhumi manzonzo umubi. Kodwa ke okukhona kule nkulumeko yenziwa nguminister weHome Affairs esezwakala esithi yena hayi amagqwetha ngabantu abalokuphikisana bazakuzwa ukuthi ama court cases azahamba njani. Esingathi sokuyi-toned down approach from obekusenzakala ukuthi ubekhuluma vele eqinile ukuthi akulanto ezakwenzakala. So ke utshengisele ukuthi ubuthakathaka ngalabo abafaka izicelo emthethwandaba ezokuthi kuvalwe. Abantu angikabezwa ikakhulu abathi sebebuyela ekhaya kusho ukuthi babuyela nje ngokungase kusithekene umuntu ezihambela. Kodwa ke abazilungisayo bathi bayabuyela bengakabezwa. Asazi njalo kodwa kababhalise embassy kumbe sebebhalisile. Esengikubonile okwenzakale kakhulu ngabantu asebesiyaphetsheya kwezinlwandle, abantu asebesuke baya kubo UK, Australia, Canada, amazona laphetsheya, yibo abangathi bayezwakala ukuhamba kwabo. Kodwa kabaya ekhaya hayi bengakazwakali, nxa bekhona bazihambela nje okwelow profile kumbe sithi oku-private okufihlakeleyo ngale. Ngoba abantu ikhaya lakhona bazibuza ukuthi bazafika benzeni. Yikho lapho kulo mbuzo omkhulu khona ukuthi baze bavele basuke babuye lapha babesuswe yini. Ingabe isiphelile yini yona le? Yumbuzo osuka ke ubenzini.
Sifumzwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona ngapho eSouth Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende kumbe bayamthemba ukuthi uzabaphathisa?
Abantu bonke abaphakathi kodivo lohulumende kabamthembi ngoba babalekele yena. Kanti nxa ubalekela umuntu kuphinde kube nguye okunxusayo ukuthi woze. Uhulumende vele bekungamelanga ukuthi anxuse abantu ukuthi kabaphenduke, bekumele alungise umumo abantu bazisukele besiye ekhaya. Ungakhumbula ngesikhathi se-GNU lapho kade kuhlangane bele othwangirayi belabomgabe, abantu abaningi bazibuyelela ekhaya, bazibuyelela bebona ukuthi sokufaka idola bazafika bahole baziphilele, babuyela abaningi lakhathi sibasekhaya. Kawunxusi abantu ngokuthi wozanini la. Isihudo kaselatshwa ngokuthi udinge uhalile nariti uthi uyathunga lapha okuphuma khona okulo. Kumele ukuthi ulungise esiswini kube right ukuze isihudo siphele. Yikho kumele uhulumende akwenze. Uhulumende kalungise ilizwe, kakuvotwe ngendlela ekhululekileyo, kube lomnotho okuhlonitshwa ama-property rights, kube lomnotho oqondileyo. Kuzabuya abantu laba eTanzania laba eMalawi babesebenza eZimbabwe babelanda khonoko. Awumi laphana umpongo loze umemeza abantu ukuthi wozanini. Abantu babizwa luqhatshi lokuthi bayeze ukuthi kunuka kamnandi lapha kule deal elikhona. Awuphumi phandle ubamemezela into engekho. So ke uhulumende kalungise umnotho. Angalungisa umnotho abantu bazabuyela. akula muntu ofuna ukuhlala emzini sihlaliswa yikuthi silohulumendo ehluleka
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngithande ukuvalelisa kubalaleli ebantwini bakithi ukuthi bantu bese ngivala ngokuthi bantu bakithi into yonke isezandleni zenu ukuhlupheka siyazenzela ngokuthi inkabe sizibophayo ukuthi kazilime siyazibona zimapune pune zicakile kazilamandla sicabanga ukuthi kambe ikhuba zingalidonsa zihamba zona zihudula inyawo zizodwa kungazingakafaka ikhuba lingakaki ake sikucabangeni khonokho sijule engqondweni siyabonga
lo ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lilala
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu namhla sihamba lomculi kaMaskandi uMlungisi Nkomo ozibiza njalo ngegama lokuthi Mfana kaBoy. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilengoma ezilichumi. Isihloko salo sithi Future Wife. Umthungameli Nkomo uyalandisa.
Angibingelele kubathandi bomculo kaMaskandi nabathandi bomculo nje wonke jikelele. Ekhaya ngizalwa eCholocho endaweni yokuthuka seCawuna jena emsila wengwe isigodi la engikhulele khona. Emculweni ngifike ngo-2012 ngisendimeni yegospel yaseZiyoni. La ngisebenze khona kakhulu cishe sayenza ama-CD angu-4 e-DVD eyodwa. Kwase kuthi ngonyaka ka-2020 ngase ngicabanga ukwenza uMaskandi ngase ngenza i-single track ethi Sibalwane. Kwathi kuwo lo nyaka ka-2023 ngase ngibuya ne-full album yoMaskandi ethi Future Wife.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
bengangifonela kule number 0833030369 angiphinde 0833030369 ngiyatholakala kanti futhi na ku Facebook uyathi nje umfana kaBoy ngiyatholakala kanti futhi njalo na ku TikTok uyathi umfana kaBoy kanti futhi umculo wami uzotholakala enkundleni zonke zomculo nje izobe sitholakala kungekho kudala
umembalele ngimingo zangu abathandi mina uthandi umculo wami abathandi mina uthandi ingoma zangu abathandi mina uthandi umculo wami abathandi mina uthandi ingoma zangu sakhe ngolaka
ubathiyela wapha mazwi abalandeli
cela nje isupport njengomuntu osafika kule ndima kaMaskandi ngicela nje bangisupport banginikeze amandla
umculi kaMaskandi uMlungisi Nkomo kumbe umfana kaBoy siyabonga Ntungamile olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.